manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kurume 28, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, nchiti ezwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 hwowedzera zvakanyanya munyika. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rokurudzira vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti vazeye matambudziko ari muMozambique neZimbabwe. Mapurisa oenderera mberi nekusunga nhengo dzeMDC Alliance achiti dziri kuchikora mitemo yeCovid-19 nekuungana. Mutungamiri weZifa otaura nezvekubudirira kwemaWarriors kuenda kumakundano eAfcon kuCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 muHarare. Zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera wave chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane gumi nepfumbamwe kana kuti 1519. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiyawo uwandu hwevanhu vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana masere negumi nemasere kana kuti 36,818. Vanhu vatatu vakaporawo kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu vapora vave zviuru zvitatu nezvina zvine mazana mashanu nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 34,575. Pavanhu vachiri kurwara ava makumi matatu nevatatu kana kuti 33 ndivo vari muzvipatara. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba wawedzera zvakanyanya mumazuva mashoma adarika, uye nezuro vanhu zviuru zvina nemazana matatu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 4,373 vakabayiwa nhomba iyi, zvichireva kuti vanhu zviuru makumi matanhatu nemashanu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 65,466 vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Ko, chii chiri kupa kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huwedzere? Tabvunza vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iyi wabva wapetwa kanoita kagumi mazuva mashomana napfuura iyaya. Kwaisibayiwa vanhu vanoita kuma 500-600 vhiki yapera iyo, asi zvino kwava kubayiwa vanhu vanosvika kuma 5,000-6,000. Nhamba yacho yakwira zvikuru.
Chingava chikonzero chei chiri kupa kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 hunge huchiwedzera zvakadai panguva ino?
Handizivi chikonzero chiri kukonzeresa izvi. Ine kunange iri nyaya yekuti tamubva kuenda kufase 2. Fase 2 iyi ine vamwe vanhuvo vakawanda kudarika vanga vari kune mamwe mafase. Ine kunange iri nyaya yekuti vamwe vanhu vasiri mahealth workers vanenge vane chivimbo nenhomba iyi kudarika mahealth workers. Inogona kunge iri nyaya yekuti kuda vanhu vakawana mukuru wenyika achibayiwa kuVictoria Falls zvikavapawo zvivindi nekuvimba nayo, handizivi kuti chii chaitisa. Asi kana mafiga ari kunyorwa ari yechokwadi, tinoti izvo aiwa programu yekubaya vanhu nhomba iyi inenge ichakarobudirira, inenge ichakaroita kuti tikwanise kubaya vanhu vanosvika nhamba yatiri kuda ya 60-70% yepopulation yeZimbabwe.
Nyika iri kutarisirawo imwe nhomba kubva kuIndia. Uku zvakakosha sei kuti munyika muve nenhomba dzakati wandei wandei dzeCovid-19?
Kuwanda kwenhomba munyika tinoona nge kwakanaka, chinhu chatagara chikurudzira. tirikuona dzimwe nyika dzakabudirirawo dzine nhomba dzakati kuti dzadziri kushandisa. Hatizivi kuti ichashanda kudarika dzimwe ndeipi. Saka pane uongororo dzinofanira kuitwa nehurumende dzakasimba dzekuti tione kuti panhomba dzavari kunza apa ichanyaya kutipa maresults akanaka ndeapi pakudzivirira chirwere cheCOVID-19. Uyezve inenge ine safety profile yakanaka kudarika dzimwe dzese ndeipi.
Sei izvozvo zvakakosha Dr. Madzorera?
Kutira kuti tichienda mberi tinenge takuziva kuti iyi ndo nhomba inoshanda muno, nokuti mashandiro enhomba idzi anosiyana siyana nekunyika kwadzenge dziri maringe nemavariant evirus recovid 19 rinenge ririmo munyika imomo. Saka ndinoona zvakanaka hazvo kuti tiwane imwe nhomba inouya kuzobetserana nedzirimo kuti tigoenzanisa tione kuti izvo ingatiitire zvakanaka ndeipi.
Dr. Henry Madzorera vaimbova gurukota rezveutano vanga vachitaura vari parunare kukwekwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kusangano reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mana kana kuti 4 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru zana negumi nechimwe zvine zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nevatatu kana kuti 111,733. Vanhu vapora vadarika mamiriyoni matatu nezviuru zvinomwe kana kuti 3.7 million. Tichiri panyaya iyi, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora nezvechirwere cheCOVID-19 pasi rose inoti vanhu vanosvika zana remamiriyoni nemakumi maviri nevatanhatu nezviuru mazana masere kana kuti 126,800,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose. Vanhu vafa nechirwere ichi vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru zvinomwe kana kuti 2.7 million. Vapora pasi rose vanodarika mamiriyoni zviuru zvinomwe nechimwe zvine zviuru mazana masere kana kuti 71.8 million. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi pasi rose. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi mana nevasere zvine zviuru mazana masere kana kuti 548,800. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti richaedza kuita hurukuro nevamiriri vedzimwe nyika vemusadak kuti vakurudzire vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti vazeye matambudziko akatarisana neZimbabwe neMozambique anogona kukonzera matambudziko nekusagadzikana kuchamhembe kweAfrica. Izvi zvakabuda pamisangano yakaitwa nesangano iri kuMozambique yakapetwa neZuro. Crisis in Zimbabwe yakaita misangano nebato riri kutonga reFrelimo vemakereke nevemasangano akazvimirira oga. Kunyange hazvo sangano iri riri kuti muZimbabwe hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, bato riri kutonga reZANU-PF rinoti munyika hamuna matambudziko uye rakatomboramba kutambira vana mutongigava kubva kuSouth Africa. Asi vebato guru rinopikisa reMDC Alliance vanoti munyika mapindwa napongwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo.
Misangano yedu yakafamba zvakanaka chose nekuti takakwanisawo kusanganawo nevatungamiriri kana kuti vamiririri vemaCSOs mapoka anoshandawo akazvimirira oga munyika yeMozambique. Tikakwanisa kusanganawo zvakare nevatungamiri vedzisvondo veCouncil of Churches yekuMozambique. Tikasanganawo zvakarewo nevamiriri vebato riri kutonga munyika yeMozambique veFrelimo. Tikazopedzisira nekusangana nevatori venhau kana kuti vatapi venhau vemunyika iyoyo yeMozambique.
Ndezvipi zvisungo kana kuti zvibvumirano zvamakabuda nazvo?
Takabvumirana zvinhu zvinokwana kuita zvina. Chekutanga iri nyaya yekuti tinofanirwa kuseta up yatingati pachirungu Regional Solidarity Center kuitira kuti pave nekudyidzana kwakanaka nekushanda pamwe chete kwemapoka anoshanda akazvimirirawo oga kana kuti maCSOs emuSadak region zvakarewo nemasocial movements
sei hizo zo zvakakosha
izvi zvichizobatsira kuti tikudze social base reku demanda nyaya ye good governance yekuti matambudziko atinosangana nawo muno muZimbabwe akafanana nemamwe anosanganikwa nawo kuMozambique kuBotswana nedzimwe nyika dziri muSadak saka zvinobatsira kuti kana nyaya idzi dzichitaurwa muno muZimbabwe dzichitaurwa kuMozambique dzotaurwa ku South Africa, Namibia, Swaziland zvichingodaro kuitira kuti hurumende dziri kutonga dzemuno muSadaki dzikwanise kupa vanhu utongi wejekerere, utongi wakanaka unoremekedza zvido zvevanhu. Chechipiri inyaya yatakabvumirana yekuti tinofanira kunge tiine maprograms ekudyidzana.
Munotarisira kuti mune muchizvifambisa sei?
Kushanyirana vekuMozambique vachimbouya kuno kuZimbabwe vachionawo mabasa anoitwawo kuno nekudzidzawo maitirwo acho nekushare maexperience yatingati pachirungu maexchange programs zvichiita kuti basa redu rirambe richifamba zvakanaka nekuti tinoziva kuti pachivanhu zvinonzi kugara naka uonawo dzevamwe. Saka tionawo kuti matambudziko avakasanganawo nawo kana kuti avanosangana nawo vakamapedzawo sei zvichidaro sidaro tichidzidzawo kubva kumatsawira edu. Chechitatu ndechekuti takawirirana kuti seatinoti masolidarity partners muSadak region muno vanofanirwa kurambawo vachiingedzawo boka reSadak neboka reAfrican Union pamwe chete neInternational Community.
Munenge muchizvifambisa sei apa?
Kuburikidza nevamiririri venyika dzakasiyana siyana madiplomats kuru sei nedambudziko riri muno muZimbabwe nedambudziko zvakare riri munyika yeMozambique and kuingedza kutakawirirana kuti tichange tichiita navo misangano tichivanyorerawo mapetition tichivapawo maposition papers atinenge tiinawo ekubvumirana kuti izvi ndo zviripo kuti vagarewo vachiziva matambudziko ari kusanganawo nenyika idzi kuitira kuti kana vaakuendawo kunyika dzavo kunyanya madiplomats emuSadak neveku-AU vonopawo nemonemo maringe nematambudziko atinenge tichisangana nawo zvakarewo nemapossible solutions atine tiinawo.
Chinangwa chenyu chinenge chiri cheapa?
Kuitira kuti nyaya idzi dzizivikanwe dzigare dzichizivikanwa kuitira kuti panoitwa misangano yakaita seSadak neAfrican Union kana tichinge tapusha mapresidents anenge akuzivawo zviri kudiwawo nevanhu vemunyika mbiri idzi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vari parunare kuMaputo, Mozambique. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Mapurisa ari kuenderera mberi achisunga nhengo dzeMDC Alliance dzinenge dzichiita misangano matunhu akasiyana-siyana kunyange hazvo bato iri riri kuti vamwe vemapato anosanganisira reZANU-PF ari kuita misangano pasina ari kuvhiringidza. Nezuro dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzakasungwa mushure mekuita musangano kumashonaland west. Izvi zvinotevera kusungwa kwevamwe muHarare nekumasvingo. Kusungwa kwevanopikisa uku kuri kushorwa zvakanyanya nevanorwira kodzero dzevanhu uye veEuropean Union pamwe nehurumende yeAmerica. Vaiona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vavanonzi vakasiyiswa basa vaVictor Matemadanda vakaudza vatsigiri vebato ravo kumashonaland east kuti ichokwadi kuti vaida kuparadza bato reMDC Alliance, asi mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo Vakabva vaudza vatori venhau kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya panyaya yeMDC Alliance vachiti bato iri riri kunetsana pachezvaro. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanorambawo mashoko ekuti mapurisa anongosunga veMDC Alliance chete. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanhu vari kubva munyika dzakasiyana siyana dzemuLatin America vachida kunotsvaga upoteri muAmerica vanoti vari kushishikana zvikuru nekuti dzimwe nguva vari kumanikidzwa kudzokera kunyika dzavo usiku vachinosiyiwa muguta reReynosa muMexico iro rinozivikanwa zvikuru nemhirizhonga uye rine makororo anotengesa zvinodhaka. Vanhu ava vari kubva kunyika dzakaita seGuatemala, El Salvador neHonduras. Vanochengetedza miganhu yeAmerica vanonzi vari kubvumidza vana vadiki chete kuti vapinde muupoteri, vanhu vakuru vashoma vachinzi ndivo vari kupiwa mukana wekuti vaende kumatare kunotsvaga upoteri. Vanhu vemuIsrael vari kuungana vakawanda vachicherechedza zuva rePascha kana kuti Passover apo vana veIsrael vakatiza kubva muutapwa muEgypt. Kuungana pazuro rino kwatenderwa sezvo vanhu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vemunyika iyi vakabayiwa nhomba yeCovid-19. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandido kupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuzaya nyaya yekupararira kwechirwere checovid-19 tichitarisa nyaya yekubayiwa nhomba inodzivirira kutekeshera kwechirwere ichi munyika. Muchirongwa tina privilege mushaniri mutapi wenhau akabayiwa nhomba yake yechipiri yeSinopharm.
Vamushaniri, ndino mugamuchira muchirongwa, makadei?
Ndotenda tiripo, makadiwo.
Aiwa, tinani muri kuzvinzwa sei sezvo makabva kubayiwa nhomba yenyu yechipiri?
Ndingangoti maybe zuva rekutanga nechipiri bva pandabayiwa ndaingonzwa pada rakabayiwa and even ruoko rwandakabayiwa rwacho ndo ndaingonzwa kanenge kakurwadziwa, asi hapana chanyanyochinja chaizvo. Takambeke tamboudzwa kunzi ukabayiwa kechipiri kacho unofanira unogona kumbozunguzika mbichana nekuti mushonga wacho unenge wakutanga kushanda zvekuti masoja emumiri mako akugadzirirawo kuti akudzivirire kuchirwere checovid. But ndiri kunzwa zviri raita.
Vamushaniri, mukubayiwa nhomba yenyu yechipiri makatarisira kuti muchaenderera mberi here muchiremekedza mitemo yeWorld Health Organization?
Handisi kuzochinja kuongorora kwatinoita kana tichifamba tichisangana nevanhu tichiita sechangoramba ndichiita zvandaingoita izvo zvokuti mask yangu ndinopfeka sezvainotarisirwa kuti inge yakapfekwa. Kana kuri kugeza maoko ndinogezawo maoko zvinotarisirwa kunge ndichiiradzidza. Kana ndikabva kwandabva ndisati ndabata chinhu kana ndapinda mumba ndogezawochi maoko angu. Zvakafanana nekuti kana ndikabayiwa mushonga wegripit kana yellow fever yaya tinobayiwa, hazvireve kuti oraiti kana wabayiwa iwewe. Ndingapa muenzaniso wekuti kana ndichisenza safireman, kana ndakapfeka nhumbi dzekuti ndizvidzivirire kuti ndisatsve, handingaendeka kunodina moto ndichiti nekuti hanzi ndakapfeka nhumbi dzekuti ndisatsve, saka ndinongokwanisa kungopinda moto. Njodzi injodzi. Saka indoona sekuti chirwere tichinacho. And even mishonga yatinayo guys haisati yasvika pekuti chaipo chaipo tirikutarisa isizvo hona inini kunonzi kwaita huturu hwechirwere ichi wabuda kuSouth Africa, wabuda kuBrazil, kuEngland. Zvese izvozvezvo tikasazvichenjerera tichiti nokuti ndabayiwa, saka ndogonza kuti angu kumadira jojina ndakuita zvandinogona kuti handichapfeka masi. treti zisa panjozi futi
Brumda umbobata onyaye namba yewa ni watu watu wala nomba ye COVID-19 munyika chona utipatiri neva mweo marukutika kuchora nomba ye zizi nga ito kuturu zizi wezi mbapwe wawe nechi wipoche kuna kuchora nomba ye
ya nilote nane mbunzo uyu ayini za nga adauti ya urandezo kuti mashoko arugu diwa kuti paite kugarwa pasi kunyato tana angu za chakucha iko kuti mushonga uyu wakanakirei kwa wakaba unoshanda wakati wakati zakati 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 andizi urongo watu kutora tukuba hapa tichenda hapa tichenda hapa tichenda hapa tichenda vanu wawane chivi mbo ni mshonga wa nikuti anamu kote waka sawa ni kuvimba ni mshonga yao rujinji uweseka arusu kwa niso kudaru mtichida wuku tauroku ni amazangu anamu kote ni nana chiremba iyo ndo wakati waka savimba iyo kuisuzi tuwe zeta se wakasa shani sa mshonga wa gawasa zi nye ngera wachiti wacha tura mbuwa yikuti ndicha zoti ndo tura mshonga adizi na uti chile iti kanite wakuti chilikuwa sa njodi unjodi lauta za utukuwa sa njodi pa uviri iwewe wacho ndi ono sangana neva jinji walo gunaonge wane utachwa kichipiri ukaba ubasa yiko uchati sangane muri yako uchati sangana nani nani nisha mwarizago sawa bachibati ojiru wele chadu chino kurumi za uparara na kuti iwewe ndiono senza pachino shikira andizi saka nitota zero kuti ana mukoti newara apivese ngawa nyatupati ungorra ipapo kana kurukunzi kumusore kukoku kune iwano rapa kweituka ma atingati ma workshop andizi ikuti vazi zishwe niku ziviswa nezo mishongawa ayo wabubayo wako ndoma onera angu imi
aiwa vamusha niri tunote nda zikuru sa nengu enyu neku pinda pano pa chirongwa chedu
ya, natenu
aiwa mure Zimbabwe mabaku nzo wakuna wa privilege musha niri mtapiwe na u wa uyagabaiwa nomba yake yochipiri ya Sinopharm aiwa mure Zimbabwe chino puruka chino mara nguwa ndiyo ya jgana na tashika kumakume chirongwa chedu cha nasi ili kaendroe pasi anokoneka ine mfaro ndino wenyu Maikove mori ya Zimbabwe tosangana nemse chipiri bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Kuzunoto chenda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa naudze zvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ndini tanono kawande pane muterere akumbira kuti achanangurirwe pamusoro pemurume akaita makore makumi matatu nemasere achitsvaga kurapiwa naJesu padziva reBethesda asi achitadza kuwana rubatsiro urwu. Tina mufundisi Gladman Kapfumvute vari mudunhu reMaryland muno muAmerica. Mufundisi Kapfumvute, kwazisai vatereri.
Ndinomukwazisa muzita raJesu tenzi wedu watereri.
Manzwa mubvunzo wabva kumuteereri, enda henyu mberi nenyaya iyi mufundisi.
Rufaro rwangu rukuru kwazvo muna tenzi Jesu kutaura pamusoro penyaya yemunhu wakarapwa na Jesu apedza makore makumi matatu nemasere 38 achirwara.
Musati maenderera mberi, muchidimbu tiudzeiwo zvishoma mamiriro akaita nyaya iyi.
Nyaya iyi inowanikwa mubhaibheri mubhuku raJohani chitsauko chechishanu 5.
Chii chakaitika?
Tinozwa kuti murume uyu akange ari padziwa repa Bethsaida. Padziwa apa hai uya ngirosi nguva nenguva ichi vhundura mvura muna ipinda mudziwa umu mvura ya vhundurwa airapwa munhu uyu murume akarapwa
sei zvakatora nguva refu kudaro mufundisi
chikonzero chakaita kuti munhu uyu apedze makore makumi matatu nemasere asati arapwa kana zvazvo akazorapwa naJesu asi tiri kuziva kuti chikonzero ngechenyu chikonzero chacho chiri muBhebhura naJohn chapter 5 ndiri kuda kuchikota chinoti ishe ndinoshayiwa munhu unondi wisira mudziwa kana mvura ichinge yabhongodzwa asi ndinoti kana ndoenda mumwe wonditangira kupinda
chii chatiri kuona apa mufundisi kafungute chii chatingafananidza nacho
dai ari mazuva ano tingati murume uyu anofanana nemunhu ari kurwarisa ashaya anomutora achimuendesa kuchipatara kana kuti anomurongera kuti atorwe neambulance achienda kuchipatara
chidzidzo chatinowana panyaya iyi ndechipi nai mufundisi
pane chidzidzo chatinogona kudzidza panyaya iyi hachisiri chimwe ndinoona kuti chidzidzo chekutanga ngechekuti mupenyu unodawo mumwe unokubatsira paunenge warwara kana kuti wasangana nezvimwe zvinhu zvinonetsa muupenyu
chidzidzo chechipiri ke
chidzidzo chechipiri ngechekuti kana washaya anokubatsira kufanana nemurume uyu akazorapwa naJesu usanetseka ba Jesu anokubatsira Jesu anokurapa
mufundisi kapfuvute mashoko enyu ekupedzisira kumuteereri abvunza mubvunzo uyu
ndizvo zvidzidzo zvendawana panyaya iyi zvendingada kuti nemimwewo mutore unoda muupenyu unodawo umwe munhu anokubatsira asi kuti washaya usanetseka ba Jesu anokubatsira Jesu anokurapa
tinoda kutenda zvikuru mufundisi Gladman kapfumvute nemashoko avo pamusoro pemurume akaita makore makumi matatu nemasere achiedza kubatsirwa naJesu tinotenda dzidzo dzavatinongedzerera munyaya iyi tatenda mufundisi kapfumvute
mazvita vateereri
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo yezvechitendero kana mavhesi amunoda kutsanangurirwa tumirai mazo enyu kana mameseji enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 tigwedza kukuwanirai vane ruzivo rwekukutsanangurirai ini ndini tanonoka wande ndichiti muve nesvondo rakanaka
tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vakurudzira vemakambani kuti vabatane navo kuti Zimbabwe ikwanise kuenderera mberi kumakwikwi eAfcon ari kutambirwa kuCameroon maWarriors akabudirira kuenda kumakwikwi aya mushure mekurova Botswana 1-0 izvi zvave kureva kuti mutambo weZimbabwe neZambia mangwana kuNational Sports Stadium Manheru hauchina kukosha zvakanyanya tichiri panhau dzemitambo chikwata cheHighlanders chasarudza vaJohn Fant Sibanda kuti vabvisa chigaro mushure mekukunda vaKenneth Mhlope sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare bazi rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rokurudzira vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti vazeye matambudziko ari muZimbabwe neMozambique tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.